Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 18, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Vamwe vashandi vehurumende voenda kubasa kunyange hazvo vanzi vasauya kana vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19. General Colin Powell avakava munhu mutema wekutanga kuva gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vashaya nhasi mushure mekurwara nechirwere cheCOVID-19. Nhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan vatanga kushanyira kwavo Zimbabwe nhasi vachiongorora nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende. Zimbabwe neBotswana dzonetsana nenyaya yekubiwa kwemombe nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere, kana kuti 4,658. Vanhu makumi atatu nevashanu kana kuti 35 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zana nemakumi matatu nemaviri zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemasere, kana kuti 132,368. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nechimwe zvine mazana masere nemakumi manomwe nemashanu, kana kuti 3,221,875. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemakumi manomwe nemapfumbamwe zvine zana nemakumi manomwe nemasere, kana kuti 2,479,178. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvichakadaro, vashandi vakawanda vehurumende vasati vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nhasi vaenda kubasa zvisinei nemutemo wechimbi-chimbi wehurumende wekuti vanenge vasati vabayiwa nhomba kusvika musi wa15 Gumiguru vasaende kubasa uye vachinzi havasi kuzotambiriswa mari dzemihoro. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende haisi kuzodududza padano iri kunyange ichitambira zvichemo zvevamwe vashandi vasati vabayiwa.
Position yakatorwa necabinet ndeyekuti munhu anosevenzera hurumende anenge asina kubayiwa kusvika musi wa15 October haazotenderwe kuuya kubasa. Asi mutemo iwoyo watakaisa wakanga uchitaura kuti vaya vanenge vasina kubayiwa nezvikonzero zvakasimba zvinogona kunge zvichitaridza malogistics ekuti kuda kwavanosevenzera kwacho hakusati kwasvika vanobaya nhomba, vane mukana wokuti vazobayiwa musi wa31 December usati kwasvika. Avo vanenge varamba nepamusana pekuda kwavo vachazenge vachiudzwa kuti vasaiuya kubasa.
Asi mutauri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vati hurumende haifaniri kuita zano ndega.
Saka pari zvino hatina kana gwaro riripa mutemo rakati taona kubva kuhurumende richitizivisa kuti nhengo dzenyu dzose dzamunomiririra dzinova vashandi vehurumende vasina kunge vabayiwa nhomba tadzidzisa pakubhadharwa kana tambodzimisa mabasa.
VaMushangu vati kunyange hazvo zvakakosha kuti vashandi vabayiwe nhomba kuti vazvidzivirire kubva kucovid-19, hurumende inofanirawo kukoshesa kuwedzera vashandi mari dzemihoro.
Zvirokwazvo uyu muswe wemutumbi wemombe chiropa chaicho chaicho chiri panyaya yemihoro yedu isina kana simba. Hora nhasi yarotanga kunaya yayeredza simba rese remari yatanga tichihora.
Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzibayiwe nhomba, pari zvino vari kukurudzira nhengo dzisina kubayiwa kuti dziende kumabasa, vachitiwo hurumende haisi kutarisa zvichemo zvavo.
Kana hurumende vamunanga kwayada kutibvisa muchikoro, ini ratoyai nepfuti ichititandanisa kuti hatichadi kukuonai nekuti hamuna kubayiwa nhomba. Isu takagara tiri pamberi pekukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba, tinotorwadziwa nekuti hurumende vamunanga kwayakatodzorera kumashure apo payakatanga kuti vanenge vasina kubayiwa vachadzingwa mabasa.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vaudza Studio 7 kuti pane dzimwe nhengo dzesangano ravo dzisina kuenda kubasa, asi vakadzikurudzira kuti dziende kubasa mangwana.
Saka zvatinoziva ndezvekuti zvakataurwa nehurumende hapana pazvakatakataurwa navamiriri vavarayiridzi. Saka varayiridzi vanofanira kunda vachikuramba vachienda kuchikoro.
Mutauriri mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati bazi reutano ndiro rinoziva kuti varayiridzi vangari vakabayiwa nhomba, asi vakati zvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana zvevarayiridzi vese munyika zviri kuenda kubasa. Sangano guru revashandi reZCTU rakaenda kumatare richiti kumanikidza vashandi kubayiwa nhomba kutyora bumbiro remutemo, asi nyaya iyi yakanzi haisi yechimbi-chimbi nematare. Hurumende yakaburitsa mutemo wekuti vanhu vabayiwe kuburikidza negwaro rayo kana kuti Government Gazette. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Ye United Nations amai Alena Dohan vatanga kushanya kwavo munyika nhasi apo vachange vachiongorora nyaya dzezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vamwe vakuru muhurumende yavo, zvipanga mazano zvavo nemamwe makambani avanodyidzana navo. Vari kutarisirwawo kutarisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Amai Dohan vatanga nekuita musangano negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vasati vaita zvakare mumwe musangano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi uye negurukota rezvemari vaMthuli Ncube. Amai Dohan avo vachanga vari munyika kwemazuva gumi vati vachazotaura nevatori venhau mushure mekunge vapedza misangano yavo. Muurongwa hwerwendo rwavo hwaburitswa nehurumende, amai Dohan vakatarisirwawo zvakare kusangana nemamwe makurukota ehurumende akawanda uye vachashanyira dunhu reManicaland pamwe nekuBulawayo. Zviri kunze kweurongwa hwehurumende uhu, amai Dohan vakatarisirwawo kusangana nevemabhizimusi, masangano anoshanda akazvimirira vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa vanosanganisira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Pari zvino havisati zvave kuzivikanwa kuti vachasangana navachamisa rini. Kushanya kuri kuita amai Dohan munyika kunouya apo bato reMDC Alliance riri kupomera bato reZANU-PF mhosva yekuita mhirizhonga mudunhu remasvingo svondo rapera, zvakaita kuti motokari yavachamisa ipwanywe mahwindo nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF. Kunyange hazvo ZANU-PF iri kuramba izvi. Mhirizhonga yakaitika kumasvingo pamberi pekushanya kwatangwa naamai Dohan munyika nhasi yasiya vachamisa vachiti zviri kuratidza kuti bato reZANU-PF riri kusimbaradza nyaya yetsvimbo mugotsi, zvavave kutyira kuti zvichaita kuti sarudzo dzemuna 2023 dzive sarudzo dzizere mhirizhonga yakanyanya. Nokudaro vachamisa vari kukurudzira sangano reUnited Nations kuti ritumire mauto anochengetedza runyararo muZimbabwe pamberi pesarudzo idzi.
Sarudzo dzemuZimbabwe hadzigoni kuitwa dzisina United Nations, hadzigoni kuitwa pasina peacekeeping force.
Vachamisa vanoti hazvireve kuti ivo nebato ravo havakwanise kudzosera panenge pachiitwa mhirizhonga nevanhu vezano PF, asi chavanoda ndechekuti munyika muve nerunyararo.
Kana takanyarara hakusi kusaziva uye haisi weakness. Kunyaya kutoda kuti nyika yedu isaane misodzi pamatama, nyika yedu isadeura ropa. Inini mweya wandinoda ndewe runyararo.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvoburitswa kumashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vati hapana chikonzero chekuti mauto eUnited Nations aunzwe muZimbabwe.
Iyo United Nations inotozviziva kuti haina donzo rekuti igozova namasoja ayo munyika yeZimbabwe kuchengetedza runyararo, nokuti Zimbabwe inyika inozikanwa nerunyararo.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vati hurumende yeZimbabwe iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu munyika, zvekuti masangano akaita seSADC, African Union neUnited Nations anotofanira kupindira kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dziitwe zviri pachena.
Nyaya yerunyararo inokosha, nyaya yekupedza mhirizhonga inokosha, nekuti hakuna sarudzo dzingaitwa dzinonzi isarudzo dzine chimiro kana kuine mhirizhonga.
Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvare Sibongile Mugijima vati zvakaitika musarudzo dzemuna 2008 apo pakafa vanhu vakawanda zvikonzerwa nemhirizhonga nechekuita nezvematongerwo enyika pamwe nemhirizhonga iri kuitika izvozvi zvinokodzera kuti mauto eUnited Nations apindire.
Katashiti dai vanga vauya ndivo votiranira maelections acho, ndinoona sokunge tingava nezororo muZimbabwe munomu, nokuti tichiziva kuti zvavanenge vaita izvozvo zvinenge zviri pachokwadi.
Bepa naure Herald rinoti zvirango zvakakonzera kuti nyika irasikirwe nemari inosvika mabhiriyoni makumi mana ekuAmerica kana kuti US$40 billion makore makumi maviri adarika. Asi vakatemera zvirango kutanga muna 2002 na 2003, vanosanganisira America, Britain nenyika dziri mugungano reEuropean Union vanoti hazvisi kuzobviswa kusvika vamunangagwa vamira kutonga nedemo, uye vanoti hazvina kutemerwa nyika yose asi kuti vashoma vanotyora kodzero dzevanhu. America inoti vanhu makumi masere nevana uye makambani vanodyidzana navo makumi mashanu nematanhatu zvikuru mapurazi avo ndiwo ari pazvirango. EU yabvisa vakawanda pazvirango. Vamunangagwa vanoti ndivo vakakoka nhumwa iyi, uye amai Doan vakatarisirwa kutura zvavanenge vawana mutsvagiridzo yavo kuUnited Nations Human Rights Council muna Gunyana gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
General Colin Powell avakava munhu mutema wekutanga kuva gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vashaya nhasi mushure mekurwara nechirwere cheCOVID-19. VaPowell vanonzi vanga vakabayiwa nhomba dzose dzeCOVID-19, asi vanonzi vari pavanhu vari munjodzi huru yekufa nechirwere ichi sezvo vainge vaine gomarara muropa mavo, zvinopa kuti masoja emuviri akundikane dzimwe nguva kudzivirira kufa neCOVID-19. VaPowell vanga vave nemakore makumi masere nemana. Mhuri yavo yaburitsa mashoko erufu rwavo padandemutande ravo reFacebook ikatenda vashandi vepachipatara chemauto chemuAmerica cheWalter Reed National Medical Center icho chiri pedyo neWashington DC. VaPowell vakaita gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika kubva muna 2001 kusvika 2005 muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaGeorge W. Bush. General Powell vainge vari mauto kwemakore makumi matatu nemashanu, uye vakavasa chigaro wemauto ose kana kuti chairman joint chiefs of staff kubva muna 1989 kusvika 1993 pasi pehurumende yava George H.W. Bush baba vava George Bush, uye vakashandawo muhurumende yava Bill Clinton. Kubva muna 1987 kusvika muna 1989 vainge vari chipangamazano chemutungamiri wenyika mushakabvu Ronald Reagan. Kunyange hazvo vainge vari vebato remaRepublicans muna 2008 vakati vaitsigira vaBarack Obama musarudzo dzemutungamiri wenyika, avo vanobva kubato remaDemocrats. VaPowell avo vakaudza United Nations muna 2003 kuti Iraq yaive nezvombo zvenuclear nemimwe michetura zvakazopa kuti hurumende yavaSaddam Hussein ipidigurwe Vakazokumbira ruregerero vachitenda kuti chaisava chokwadi. Mukuzeya rufu rwaGeneral Powell, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa pa Friends University kuOhio muno muAmerica.
Dr. Powell wanorangarirwa iwo saSecretary of State uye semutungamiriri wemauto munyika yeAmerica semunhu wechitema. Munhu akakwanisa kumiririra rudzi rwechitema kuti tinokwanisa kuita mabasa epamusoro-soro.
Tinoona kuti vari kunzi ivo vashaya kubva kudenda reCOVID-19. Kana kuti zvimwewo zvazobva padenda reCOVID-19 kunyange vanga vakabayiwa nhomba iyi. Mungaone izvi zvichizodzora mashure here nyaya yekurwisa denda iri?
Handione zvichidzora kumashureba kurwisana nedenda reCOVID-19. Majekiseni anobayiwa aya ekudzivirira aya kana kuti mavaccinations akafanana nesafety belt remotikari rinobatsira kudzivirira. Hazvirevi kuti ba munhu akaita tsaona haachafeba nebhandi, asi zvinodzivirira. Ndinoona inini kuti washoma wari kushayika wanenge wakabayiwa vaccination yeCOVID-19. Saka ndinoona zvisingadzotsere mumashure urongwa hwekuti vanhu vabayiwe mavaccinations muno maAmerica anodzivirira chirwere cheCOVID-19.
Tichiona kuti ndivo zvakare vechitema vakange vakabata chigaro chamataura ichi cheSecretary of State munguva yapfuura yava George Bush. Izvi zvinozowanikwa zvichiremekedzwa here nevechitema munyika ino yeAmerica nepasi rose?
Izvi zvinoremekedzwa chaizvo nekuti wakashanda kushanda kwakanaka panguva yavo wari Secretary of State wachishanda nawa Bush. Saka zvinoreva kuti watema wanoona muenzaniso wekuti mumashure umu kuna ana Dr. Powell wakamboita basa rekumiririra nyika yese yeAmerica. Saka ndinoona zvichisimudzira vanhu verudzi rwechitema kuti wave wasingatarisirwe bapasi asi vanoshuvira kuita zvakanaka munyika ino yeAmerica.
KuAfrica vangarangarirwe sei nyanya kuZimbabwe?
KuZimbabwe vanorangarirwawo semunhu anga ari mutungamiriri wemauto uye semunhu anga ari Secretary of State munguva yawa George Bush. Wakashanda zvakati simbararei pane nyaya yavairwisa yechirwere cheHIV AIDS panguva yavo. KuAfrica vane basa ravakaita panguva yavo iyoyo, zvakasimudzirawo uye zvakapa kuti vanhu vanzwisise pamusoro pechirwere cheHIV AIDS uye nerubatsiro rwavakapa zvekare kuAfrica.
Muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuOhio muno muAmerica vachitaura vari parunare kuOhio kwakare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Kunetsana pakati pezvarwa zveZimbabwe nezveBotswana kumuganhu wenyika mbiri idzi kuri kuendera mberi paine kurudziro yekuti paitwe nhaurirano nevatungamiri vehurumende venyika mbiri idzi kuti nyaya yekubiwa kwemombe nezvinofungidzirwa kuti zvarwa zveZimbabwe isazokonzere kurwisana. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yakaitwa nezuro nasadyaro wekomiti yeparamende inoona nezvemabasa nemukati menyika muBotswana vakatapira ikwama mushure mekuita musangano nevagari vemisha yaJakalas No. 1, Jakalas No. 2, Butali, Moroka neRabokwebana, iyo yatarisana nedambudziko rekubirwa mombe. Vaikwama vakaudza Studio 7 kuti paita ropa rakaipa pakati pezvizvarwa zveZimbabwe neBotswana zvinogona kuzokonzera kurwisana.
Those are some of the main issues that need to be addressed.
Vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvimise kushandisa nzira dzemusango pakupinda nekubuda munyika iyi, vachiti vamwe vari kuzopomerwa mhosva dzekuba zvipfuyo nekuda kwekuti havana magwaro ekufambisa.
Our people need to get accustomed to the use of formal routes.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakafanira kusashandisa nzira dzemusango nekuti kupinda nekubuda kwavo zvisiri pamutemo. Ndiko kuri kuita kuti vangonongedzwa kuti ndivo vari kuba pamwe vasirivo.
Mumiri wenzvimbo yebobono mudare reparamende vataura Lucas vanoti vanopfuya mombe vane makore anodarika 40 vachingobirwa nevanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe, izvo zvoita kuti vamwe vaise mutemo mumaoko avo.
Misha yeZimbabwe iri pedyo nebhodha reBotswana ndivo vatipedzera zvipfuyo nokuti vanoita madiro aJojina sezvo kusina mapurisa. Izvo zvekuti kuchataurwa navamunangagwa hazvina kupedza dambudziko iri. Saka isu veBotswana vanogara pedyo nemiganhu takafanira kutsvaga nzira dzekurwisana neavo vari kutitambudza.
Vaimbwe mumiriwe Botswana muZimbabwe vakeni kapinga au vave mumiriwe ukavango mudare paramende muBotswana uye vari nengo yekomiti iyi vakaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakafanira kuedza nepainogona kugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti zvizvarwa zvayo zvisangopembera nenyika nokuda kwenzara.
It is a question of economics.
Inyaya yemamiriro ezveupfumi, Zimbabwe pamwe chete nedzimwe nyika dzakafanira kugadzirisa upfumi kuitira kuti zvizvarwa zvenyika dzadzo havabudi munyika kunotsvaga chiuviri kune dzimwe nyika, asi zvizvarwa zvakafanira kubuda munyika nokuda kwekuti unyanzvi hwazvo hunenge huchidiwa kune dzimwe nyika, kwete kuti vauye kuzoita umbavha.
Nyanzvi munyadze kodzero dzevanhu uye vari mudzidzisi wemutemo paUniversity of Botswana vaTimothy Muchadehama vanoti nzara yapfunya chisero munyika nokuda kwekushayikwa kwemabasa ndiyo yoita kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviraramire nekuita zveumbavha. Studio 7 anakunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vati vange vari mumusangano. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vange vari mumusangano vasingakwanisewo kupa divi ravo. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaumba chikwata chamakurukota kuongorora nyaya iyi. Bepanau reChronicle rinoti mapurisa akakwanisa kuwana mombe dzakabiwa dzimwe kubva kuBotswana kunzvimbo dzekumatebelelendi dzinoti Chanyaungwe, Makado, West Nicholson, John Deep, Colin Bond nedzimwe. Gurukota rezvekurima Venkas Masuku vanoti vaMnangagwa vari kunetseka zvikuru nekubiwa kwezvipfuyo uku. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapepanhau emBritain aburitsa zita remurume akauraya nebanga vaDavid Ames nengo yeparamende kubva kubato remaConservative nemusi wechishanu kumaodzanyemba kweguta reLondon. Murume akauraya vaAmes ndi Ali Habi Ali ane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa uye akaberekerwa muBritain asi vabereki vake vachibva kuSomalia. Mumwe sister wekereke yeRoma, Megan Rice, uyo akambopedza makore maviri ari mujeri, ave nemakore anodarika makumi masere, mushure mekupinda panzvimbo inochengetedzwa achiratidzira kugadzirwa kwezvombo zvenuclear, anonzi akashaya nechirwere chemoyo nemusi wa 10 Gumiguru kuHoly Child Center kuRosemont, Pennsylvania. Sister Rice vanga vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe. Sekuru vaSister Rice vainge vari kuNagasaki, Japan, apo nzvimbo iyi yakarwiswa nezvombo zvenuclear neAmerica kukafa vanhu vakawanda munguva yehondo yepasi rose yechipiri kana kuti World War II. Chirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nezvedenda remaziso reglaucoma uye kurarama kuri kuita vamwe vasaone nekuda kwechirwere ichi. Tiri kutarisawo nyaya yemumwe mugare wekutinwald north mumusha weWestgate anoshamisa vakawanda nekuzviitira mabasa uye kuenda kubasa asina tsvimbo kunyangwe asingaone zvachose. Chiremba ane mukurumbira munyika mukurapa maziso Dr. Solomon Guramatunu vanoti havasati vamboona munhu akadai mubasa ravo rekurapa maziso. Kiri Mudzamiri anotipanyaya inotevera.
Dr. Guramatunhu vanoti Nathan Zaranyika akazvarwa aine chirwere chinonzi glaucoma chinokonzerwa nekukanganisika kwetsinga dzinobva kuhuropi dzichienda kumaziso.
History yake ndekuti akazvarwa aine chirwere chinonzi glaucoma, presha yakamvura yakawandisa maziso, so mazani kakakura stereki achibuda misodzi nesoa. Saka pa 2 years akabviswa ziso rekutanga, pa 12 years vabviswa ziso rechitu, which means it's a patrol office angasina maziso zvachose. Saka nyaya yake inoshamisa pakuti munhu asina maziso zvechokwadi kubva ari patrol office oita zvaakuita zvaanofamba achigadzira makombiyuta, achigadzira maCCTV, ndokushamisa kwazvinoita kwokuti zvinoshamisa. And achitaurira kuti akanzwa sound yemotikari kuti motikari yanhingi, even ari mutown zvireva kuti hearing yake iri very very advanced.
Zaranyika anoti iye akanodzidza kuNational University of Science and Technology uko kwaakadzidzira degree recomputer science uye aendera mberi achiti vanhu vasingaoni vanowanzodzidza makosi emaarts asi iye akasarudza kuita masciences ayo aakapasa ne18 units pa-A level. Zaranyika aendera mberi achiti
pakufamba stick ichokwadi ndofanira kunge chikwama nenestick but nokuda maybe wo kujaira kufamba murodi.
Atiwo anogona kuita basa rose repamba pasina dambudziko.
Ndinoenda kumunda pari kutotimba vamwe tichitotimbawo inini maziso angu aiposha kubuda kunze. Vanotaurawo pachishona vanoti inhota bcause iyo aiposha achibuda kunze sekunge maaiboy achizoti aitochetovhurika chisoketi zoti kunge adotobudawo. Ndo dambudziko raakaita vangu wakazoonauti zvinanabvi.
Mumwe muimbi akaita mukurumbira wekutsikisa mumhanzi aine vanorarama neutachiona weHIV Anderson Mamimine anotiwo akaita dambudziko rekutadza kuona makore maviri apfuura nekuda kwedenda reglaucoma iri. Ati akabatwa nechirwere ichi mugore 2007 zvokuti aizviziva kuti nekufamba kwenguva aizotadza kuona zvachose. Mamimine anoti anosimudzirwa zvikuru naZaranyika uyo waakakura achitamba naye kuti North Westgate.
Pandaifunga kuti nini zvinhu pandiperera zvinhu zvaminya site panga pasisina zvazvango zvokiyakiya katongota around 2018-2019 papakaipa. So ndangoti ndikangozvifunga kuti Nathan ari kuita izvezvi pamwe ari mutaunhu ari tokiya madhiri ndiye aiva asimuka ufambe wangu.
Asi Dr. Gurama Tunhu vanoti nyaya yaAnderson Mamimine inovarwadza chaizvo nokuti aisafanira kupofomara nokuti rimwe ziso rainatsoona zvakanaka pavakapedzisira kumuona.
Anderson is a very sad story. Nekuti Anderson akada the same disease nothing new glaucoma. Glaucoma zvireva kuti mvura yakawandisa maziso. Saka pressure inokwira mudenga. Kana pressure ikwira mudenga inopadza nerve. Inotakura zvinhu kubva kuziso kuenda kubrain. Inochera gomba. Saka pandakaona Anderson, that time rimwe ranga ratofa rekuleft. Ndamupa ndikati iri zvireva kuti todzikisa pressure. Ndamupa zvakanaka naka. Saka tozoforodi uchidzoka ndichikuona. I think ma 2014 jack abva enda. Achiona ndozvimura musunoyo kati ivi kongori kupi izvi achaona macho. Pandirasa manotes ake tinoona kuti pandagosa kumona aiona ratiko zvakafamba sei ndipakazvidzidza kuti ya zvainetsa kuti auye kuno kutomedza kaita mumba mavo nebhizinesi ranga inaro nezvakaita nababa wake ngaine dzinotsatsidzi dzakazonditaurira.
Mumwe muimbi ane mukurumbira munyika Bob Headmaster Nyabinde haachaonawo zvichitevera kurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga icho chinokonzerawo denda reglaucoma. Dr. Guramatuni vanoti zvirwere zvemaziso zvinokwanisa kurapwa chete nenyanzvi dzeutano uye vanoti mishonga yechivanhu haifaniri kusvinirwa mumaziso nokuti inokanganisa tsinga dzekumaziso. Vaendera mberi vachiti vanorapa vanhu vanosvika gumi pavhiki vane denda reglaucoma uye vakurudzira kuti munhu wese kuti apote achimbonovhenekwa kamwe chete pagore nokuti dambudziko iri rikakurumidza kubatwa vanhu vanokwanisa kurarama vachiona zvakanaka kusvikira murufu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yechirwere checovid-19 nekushanya kwenhumwa yeUnited Nations kuzoongorora nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu chanhasi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 617-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro. vamwe vashandi vehurumende voenda kubasa kunyange hazvo vange vanzi vasauye kana vasina kubaiwa nhomba yeCOVID-19. General Colin Powell, avo vakava munhu mutema wekutanga kuvagurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vashaya nhasi mushure mekurwara nechirwere cheCOVID-19. Nhumwa yeUnited Nations, amai Alena Dohan, vatanga kushanya kwavo muZimbabwe nhasi vachiongorora nyaya dzezvirango zvakatemerwa vamakuru muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.